vadzamara vasvika paAfrica Unity Square pakatarisana nepaparamende nenguva dza9 mangwanana anhasi ndokugara vakamirira mhinduro yegwaro renyunyuto ravakasvitsa kuhofisi kwavamugabe svondo rapera vachiti vamugabe vasiye basa sezvo vatadza kutungamirira nyika zvakanaka. Mushure mechinguvana pazoitawo vanhu vanga vachisvika 30 vazobatana navadzamara. Rorova nongonya, mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kudzinga munhu wese anga achipinda muAfrica Unity Square kusanganisira chikwata chavadzamara chiri kuzvidaidza kuti Occupy Africa Unity Square. Asi chikwata ichi charamba kubuda muAfrica Unity Square zvazopedzisira zvaita kuti pakanderanwe makobvu nematete. Asi pakupedzisira vadzamara vanoti vazowirirana nemumwe mukuru wemapurisa kuti vaende kukamba yeHarare Central kuti vanozeya nyaya iyi. Pavaenda kukamba yemapurisa vadzamara vaperekedzwa nechikwata chevamwe vavazobatana navo mukumirira mhinduro paAfrica Unity Square.
Mapurisa anga aripo akawandisha. Ndisati ndaenda mberi ndoda kuti ndazokatya madzika zvakanyanyisa. Ndakatanga nyaya iyi ndiri ndega ndiri mumwe chete. Asi nhasi uno ndaona vanhu vandanga ndinavo takatogara pamwe chete tanga tichisvika ku35 nemashanu vanhu 35. Nevamwewo vanga vachitotaura nesu vari mumupaki imomo zvekuti vanhu vasvika kuzana vauya kuurongwa uhwu. Zvandikatya madza nekuti handaiziva kuti variko vanhu vakawanda kudaro vari kuzvipira kuti vatsigire pfungwa yandanga. Mapurisa kubva mazuva apfuura kubva pakatanga nyaya yangu payakazikanwa nemukupera kwesondo kwese kwatabva mapurisa anga akungogara ari mumuAfrica Unity Square. Zvinova pachena kuti vari kuwira nyaya iyi yandakauya nayo. Vari kutya endese kuona kwamaita vatori venhau vari kudzinga vanhu vari kutorambidza vanhu kuti vagare muAfrica Unity Square. Isu tanga taramba kubuda sechitsidzo chatakaita mukuronga kwese kwatakaita kana vamugabe takavazivisa kuti hatisi kuzobuda kusvika mhinduro yedu yauya. Asi mukuru wemapurisa vanoitwa Inspector Ganda vazouya kwandiri vakamisa mamwe mapurisa avo vanga voda kushandisa zvechisimba nekuti vatirove vakakurukura neni panova patazosvika kuwirirana nainspector Gandawa kuti ndichienda kuti tindotanga taita musangano wanga wafonegwa kuseni nadetective inspector Murira vekulaw and order vachiti vanga vada kuti tiite musangano maererano nenyaya. Saka iko zvino ndokwatave kuenda tese nevamwe vangu vari kutsigira nyaya yangu tononzwa nyaya yadetective inspector Murira. Asi ndoda kukumikidza kuti nyaya yedu iri kuenderera mberi tichatonoshandisa mukana unoonana naamurira kuti tivasimbisise nhau yekuti isusu tine kodzero ende takasisa nyaya yedu tisadzingwe muAfrica Unity Square.
Vadzamara avo vari kudawo kuti paumbwe hurumende itsva nechimbi chimbi kana vamugabe vasiya basa vanoti vabvunzurudzwa rwechipiri nhasi nemapurisa maererano neurongwa hwavo asi havana kusungwa nhasi sezvo vachiti vambenge vawirirana nemapurisa kuti vachazenge vachienda kukamba ikoko zvichitevera kushedzwa kwavaitwa nemapurisa. Vadzamara vati vachadzokera muAfrica Unity Square mangwana kudzamara vamugabe vapindura zviri mugwaro renyunyuto ravakavanyorera kana kuti vasiya basa.
Ende mukodzero dzangu semwana weZimbabwe zvandinotendera kuti ndine bvumo yekuti ndinge ndichikumbira kana kuti ndinge ndichiti izvi ngazvitwe nenzira iyi zvinosanganisira kuti vamugabe vabvume kuti hurumende yavo yakundikana. Vabva ipapo vamugabe vaende mberi kuti vagadzirise zvinhu negwara rekuti vagare pasi nevamwe vose munyika vanosanganisira mapato ezvematongerwo enyika vedzichechi vezvemacivil society nemalabor unions vagara pasi kudaro voronga kuti tigadzire zvinhu zvinyowani zvinoita kuti nyika iende mberi. Saka nhasi kuuya muAfrica Unity Square kuda kwekuti ndakazivisa vamugabe nemapurisa nevamwe vese vatungamiri munyika muno kuti ndichange ndichimirira paAfrica Unity Square mhinduro yavo. Uku kunyunyuta kuratidzira kunyunyuta kuti tiri kuda mhinduro yavo nechimbi chimbi ndosaka tiri kuuya paAfrica Unity Square.
Mumwe abatana navadzamara muAfrica Unity Square mukumirira mhinduro kubva kuna vamugabe avo vada kungodaidzwa nezita rokuti vagotomoto vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira pfungwa yavadzamara sezvo vachiti upenyu hwaomera veruzhinji munyika.
Isu semaZimbabweans tiri kutsutsumwawo nezviri kuitika munyika yedu ende hatisi kufara nezvazviri kuitika. That's why taiuyawo kuti tikwanise kunge tiina Mr. Dzamara tichivatsigirawo kuti tese tikwanise kuita zvatinoita kuti nyika yedu isumukire.
Zvichakadai mashoko aburitswa navadzamara padande mutande reintaneti paFacebook pamwe nepamafoni paWhatsApp ari kukurudzira kuti vanhu vasiri kufara neutongo hwavamugabe vauye neuwandu hwavo paAfrica Unity Square kubva mangwana zvichienda mberi. Nzira iri kushandiswa navadzamara kuparadzira mashoko ekuratidzira uku yakashandiswa kuEgypt nekuTunisia, zvakapedzisira zvaita kuti vatungamiriri venyika idzi vasiye basa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya. Vanoti zviri kutaurwa navadzamara zvine musoro zvekuti upenyu hwaomera veruzhinji nepamusana pekutadza kutonga kwavamugabe, asi zvichanetsa vadzamara kuti vaunze vanhu vakawanda mumigwagwa pamusana pekuti havana sangano ravakanyatsomiririra.
Chokutanga ndechekuti zviri kuitwa navadzamara izve vari kuzviita vari chizvarwa cheZimbabwe chine nhunha dzacho dzavo dzavari kutarisira kuti hurumende inge ichigadzirisa. Asi vadzamara havana organization yakafanana kana kuti neZCTU, yakafanana kana kuti sepolitical party MDCT, kana kuti any social movement group rine vanhu vaanotungamira. Saka kuti titarisire kuti ungaita zvinhu nezvinhu zvevanhu vanouyako, tinge tanyanya kudii, tanyanya kutarisira zvakawanda. Asi chatinongotarisira ndechekuti vadzamara chetinobvuma ndechekuti vadzamara vane zvinhunha zvavo zvavanazvo vanokwanisa kuzviexplain. Asi kuti tizotaura kuchauya vanhu vakati vanhu vakati, hatingakwanisi kudaro nekuti havasi mutungamiri wesangano kana kuti boka rezvematongerwo enyika kana kuti labour union kana kuti mastudents vane chaunga chingakwanisa kuti chiungane navo.
Zvichakadai, hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vamugabe vachapindura here sezviri kudiwa navadzamara kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.